Dzimwe nhengo dzeparamende dzeMDCT dzakakundwa musarudzo dzemaprimary mukupera kwesvondo dzinoti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka. Nhengo idzi dzinoti sarudzo idzi dzakaitwa paine zvibingamupinyi zvakasiyana siyana uye dzinoti dzakwidza nyaya iyi komiti iri kuona nezvesarudzo mubato iri. Mumwe wenhengo idzi Vafani Munengami, avo vanomirira Glenview North muparamende, vanoti vakwidza zviremo zvavo kuelections directorate mushure mekukundwa kwavanonzi vakaitwa navakennedy dina.
Sarudzo dzakaitika Friday musi wa25 muglenview North, asi zvakabudamo hazvina kufadza. Tine zvimingaidzo zvatakasangana nazvo mukuitwa kwesarudzo idzodzi zvakati oh. Saka takamirirawo kuti vakuru vedu vazvitarisise, kana vazvitarisisa vozotiudzawo kuti zvinenge zvakafamba sei. Saka ndingangoti muchidimbo ndomamirira zvakaita musarudzo dzekuglenview.
Vamwe vakakundwa musarudzo idzi ndivaJames Maridadi, vanomirira mabhuku tafara, vaGift Chimanikire vanomirira Southerton, uye vaElias Mudzuri vanove mutevedzeri wavachamisa, vanonzi vave kunokwikwidza musarudzo dzeSenate mushure mekuramba kukwikwidza kwavanonzi vakaita paitsvagwa achamirira bato ravo musarudzo dzeparamende kuWarren Park. Hatina kukwanisa kutaura navamaridhadhi, vachimanikire pamwe navamudzuri sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisingadayirwe. Asi vamudzuri vaudza bepanhau reHerald kuti havasi kufara nezviri kuitika mubato ravo, vachiti vanoda kuti zvavakatara sebato kuti zvitevedzerwe zviitwe. Vamudzuri vanotiwo semukuru mukuru mumusangano wavo havafanirwi kuti vakwikwidzwe nevanhu vasingatombozivikanwe mumusangano. Mumwe wavakakundwa musarudzo idzi ndivaSimon Chidhakwa, vanomirira Zengeza West muparamende, avo vakakundwa navaJob Scala. Sava Munengami, vaChidhakwa vanotiwo sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka.
Shemu maelection akaitwa kwedu kuZengeza West. Chekutanga ndechekuti hatina kumbibvira takaudzwa kuti electoral college yacho yakamira sei, kureva kuti vanovhota vacho ndivanani. Kechipiri, wakamboona pi election inongoitwa pamhene paground kuti ndipo pano patakatomira totoita election? Hapana kana security yaikondirora vanhu. Vanhu vaiti vakapiwa mapepers ekuvhota, vamwe vaimhanya vachina fotokopa kumagrosa vachipa vanhu. Kechipiri, unogona kuona kuti hatina kumboziva kuti mapepa aiwa nawo acho ekuti vanhu vavhote mangani kuti tizoaverenga kuti pakupera kwezvese vanhu vacho vavhota vari kuirana here nemapepa. Chechitatu, kwakashandiswa mazek voter registration maslips aya. Maslips iwayo vanga vari muresi vanga vachiziva ndo chitsotsi chacho vakana aprindisa efake nomba apuwa vanhu kwakunohodha vanhu from all corners dzeconstituents. Saka pane imwe ward 9 ndakazosembla about 10 maslips iwayo. Ndinavo ndavataurira vamwe vandaikukidzana navo napresiding officer kuti pano apa ndikusaspekta zvinhu. Ndokutora mapicture emaslips iwayo nefoni yangu ndakatora 10. Tozonochekesa kuzeki 3/4 yemaslip iwayo ese ifeki. Saka ingaite election yerudzirwo rwekwaniwo.
VaChidhakwa vanoti sarudzo dzemaprimary dzakaitwa idzi dzinonyadzisa, uye vanoti vatokwidza nyaya iyi kune vakafanira bata chigaro chasachigaro webato ravo vaMorgan Komichi.
Papa sina kana election ndisanda upenyu hwangu handisati ndaona zvinhu zvino confusion yerudzi rwakadaro. Saka tanyora tsamba yecomplain yataisa kuna national chairman tichivaonesa kuti haizi election yakaitwa. Kana vaingoda kuti vanhu budai muresi dai vangotaura taingostep down pane kuti vaite zvinhu zvinonyadzisa zverudzi rwakadaro. Uye kana tichiti we are a government in waiting, tichitadza kukondora zvinhu zviri simbo zvakadaro, tinenge tichiinda kupi? Ndo mafambiro akaita election ekuZengeza West. Haisi election yakaitwa, asi kwakangoya kustage kumanagewa chete kuti maybe munhu aidiwa apinde.
Zvinonziwo sarudzo dzekutsvaga achamirira bato iri kumbare hadzina kufambiswa zvakanaka. Mumwe wevaikwikwidza musarudzo idzi vapo Gorekore, vanovekanzura mukanzuro yeHarare, vaudza Studio 7 parunhare kuti mumwe wavaikwikwidzana naye vaSame Muchamisa, vanovemunin'ina vemutungamiriri webato ravo, vakatuta vanhu kuenda navo kuMorgan Tsvangirai House kwavakanoita sarudzo idzi. Ivo vakasara vari kumbare vakamirira kuti sarudzo dziitwe. VaGorekore vati havatambire kukunda kwakaita vaSame Muchamisa, vachiti ivo vari kutozvitora sekuti hapana sarudzo dzakaitwa. Zvichakadai, mutauri weMDCT Muzvare Tabitha Khumalo vatitaure navakomichi nezvenyaya iyi. Hatina kukwanisa kutaura navakomichi pamwe nemunyori mukuru mubato iri vaDouglas Monzora kuti tinzwe pamire bato ravo sezvo vanga vachinzi vari mumusangano wokuzeya nyaya iyi. Asi bato iri razivisa kuti vakomichi mangwana vari kuita musangano nevatori venhau pamuzinda webato ravo pamorgan tsvangirai house muHarare. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.